very good evening to you. You're listening to my station, your station, ZFM Stereo. And yes, it's that time of the day, that time of the week when we get into all things arts. And this is the time when we celebrate the vibrant tapestry of our nation's arts and culture. And today we'll be looking into one of the artistic professions that we don't usually explore, but certainly we are going to be doing a lot more of this. You know, Leo Tolstoy said, art is not a handicraft. It is the transmission of feeling the artist has experienced. And we've all had various experiences with the different forms of art that have taken us to various levels, because artists allowed us into the space where they were able to share their feelings. Tonight, I'm honored to have two remarkable guests, two remarkable women who embody the spirit of, I don't know, which word? These women are dynamite, and they are Zimbabwe's some of Zimbabwe's biggest shining beacons out there, inspiring, doing so much. And there's nothing like the kind of art that you do where you can't say, look, let's stop and rewind. Let me do this again. Because once they're on stage and they just have to deliver. So, in the studio with me is MC Sokostina. Welcome.
Hi, how are you, Pishi? My name is MC Sokostina. Poshem Perikwa Wekwa Maseko. How are you?
Nasi ndine problem anamwari. Ndikudzenyu pachokwadi. Ndine vanhu two vanotaurisa. And I only have 30 minutes in the. Kana ndati nda introduce munhu. All you have to say is hi. Zvekuzota zvimutupone. That's too much info. We also have in the studio with me MC Lolo.
Hi, Pesh, how are you?
I'm okay.
Thank you so much for bringing me here.
It is a pleasure. And Kuda is my producer, by the way, who works behind the scenes. Kuda, thank you so much for bringing these ladies. But after Tammy came through last week, ndakana tsokudza ndikati hapana anofana kuchena kupfuura muridzi weshow. Kana muridzi weshow ati nhasi ari kuya kubasa asina kuisa makeup, vanhu vese havauyi vakaisa makeup.
All right.
Havachene kupfuura. Okay. So you will not be seeing these pictures. Ladies, ladies, welcome to ZFM Stereo. You know what? Ndafara kuti kuda akakutsvagai, akakuwanai, ndamuna kuramba, bamauya fearlessly. Mirai mone, ndamuna ndakukonesai. So both of you have made a name for yourself emceeing. Now, this is an industry that's often male-dominated. Yeah. I think a lot of people, when they're talking about vachifunga zvema events, yavo vanofunga kuti regai tsvage munhurume. Hazi trouble. Chichi hambochika kuti acho akapfekei, achazotaurei. So, what made you realize kuti aiwa, I think basa nderangu iri, chii chakaitika? I'll start with you, MC Lolo.
All right. Inini personally ndakaona kuti sevanhukadzi naturally tiri vanhu vanodzikisirwa, vaidzikisirwa in fact. Saka ndakatoona kuti no, chigame ichi ndofanira kuchimaster so that my male MC ayakai tima dominate. That's why ndakabva ndatopina muindustry ka ndakabva ndamaster chigameplay ndakatoona chimaster ka kuchimaster zvekutodaro zvekuti iye zvino aiwa ka tisiri kurira
aiwa tuzvona. MC Sokostina, imimi makazviona sekuti panapa I think dopangu, this is where I belong.
All right. From the way Diko ndiri kuchikoro ndaive munoita public speaking and I was a prefect, so ndaive kudebate. But kwandanga ndiri kwacho kwakuri kumachonyonyo kwambatsi kunjanja uko. So ndaive nevamwe memoenzi memuchinyama nevamwe memoenzi Pamela Mukati. I was very good when it comes to verenga ma kunyora marondedzero kuti ndaiti nyora marondedzero angu ndiri form 1 I know verenga form 4. So from that time mamimi vanova vandidedza vakati iwe une chunhu iwewe. So kwaiti you know tichiri kuchikoro paya paitwa ma trip planning day kwaitwa zvinhu ndengonzi
aiwa I think ndaziya kwatiri kuenda ndimere vana vataiona pa TV tichingoridza tsamwa mumwoyo vachitaura kuti vachitaura ma poem
exactly
nekurecita nyika dzese dzemucontinent
dzari kuuya ndatisingambotengonzi tirikuda drama
makatitukisa kumba imi
this friend of mine is changing yamande aibhadisha kwanyevhe kunja njoko. So tayongonzi imimi tukuda drama. Number one iko. So from there danda muno kutishero pakazi paita madzishe kana kuti paita sei. Then it's gonzi urikuti pa poem. Vanga vasingambondi fete kuti ndataura kuti kudi. So from there ndo pandakatanga kuona kuti hano inini ndinenge ndinani and from there ndakave ne confidence yekumira pamberi pevanhu. Maresita president worship leader ku FM and so forth. So no vanda sonzi namfundisi namboro. Manangu ni chipo. Back then it was in 2003. And from then, ndaenda kumbotuno sema gathering eva kaza, kuti muri kuchina, wakutoti, ndiwe nda present, worship leader, nda choir mistress, omadzimai. But mumoyo mangu ininika, deshu zote ndaita DJ. Ini ndaita ku, noma ndaita ndaita DJ. Takatanga no DJ, not MC.
Mwuzi yoti pakatipe YouTube na ruda basara.
So from there, no panda kama nagodi, ndishimva nago tanga kungo pinda mi industry, ndishipinda mi industry. So personally, zono shano this talent hii yanti na yoye. I think he there's someone agazoni. So popo, you know to unogona to shika someone ni chini. Shwadi kunya chochi master, and then from there, muna katanga utamintwa angom fan angu yaga mire ayaga rayo. Lolo.
So what does it take kuti munhu anatse ita a good MC? Chi cha unofanira kunge unacho? Ichi chawagara uchimention aiwe kuti vakati une something iwe. Chi that something chinofanira kunge chine munhu kuti ave an MC wekuti munhu saninga achingati ha makeke makeke.
All right, kana tichitaura kuti munhu ari MC andizika number 1 should have confidence.
Yes.
Number 2 chinofanira chiri chipo. Because it's not easy to say some moon. I'm going to say it's your mind. So can you chigame chacho ono kuna utopinda fiuti wakati unaona weka kuti no man seko ndisiri kubhuka because hauna chipo urungo foseredza kuti
saka pa kutodiwa kuti uve ka comedian sort of
exactly.
Yeah, sort of like that
But it depends with the occasion because the MC atinoita pangwe tinokwanisa kuita MC wepamchato kana wechi at the same time tinozoenda futi panamo you get the sense so I think kuve MC is something which is inborn thing. You get the sense. As this is your umbo dad's narufamba street. You know rumbo shit as wrong sometimes. Bosa sanga na challenges akasiyana kuti urikuita event yako kune mzukuru anga achiti nini pamuchato wasekuru ndiruka kumira mira da kuzotaura then unotona kuti arikutouya arikunyatsoda ndomboda tare ndini mbodya bamini mbobata ichimuti kuno ndandamwa kumberu saka ndopanaka zvozvona kuti anhu kana tichitaura nezve kuti munhu ndi ED kachiti idea underscore ever his excellence and director of the event director. We are the event directors of the ceremony. You get the sense?
I'm timing exactly 25 minutes after 7 here on my station, your station, CFM Stereo. This is backstage in the studio. Muno nasi dina MC Lolo na MC Sokostina. Chitaura nyeze MC Nizozozo. So, MC Lolo. Pane ndaiverenga hangu ndichongo mind my business ndichiverenga newspapers zvimna anoverenga newspaper story. So ndakanzwa kuti mimi maka MC 400 my events. Imi munozvigona sei zvemuchato because inini muchato one muchato wakarebesa two ma character anenge ari kwakasiyana.
Yeah, that's true.
Three vanhu vanenge vainga kufara. Saka it's easy kuti sa MC u break kana kuti muchato ubohe kana kuti unakidze. Saka inini 400 munozvigona sei.
For every event ka to be successful, it needs a very good MC. Saka number 1 zvandoita ini ngandasvika pa event. Andika I look at the crowd iripo. Data look at the crowd iripo. Ndovanda ona kuti ndikufanira kuita zvekugeto here? Kana kuti panapa pane vanhu vakadzidzere. Kana kuti panapa it's a church thing. Saka zvandoita ndikange ndaona crowd yangu, ndinovanda ita connect. The moment yandoitwa hand over microphone. Andika ndobva ndatoita connect ne crowd ya because vandoita ndombotanga ndakatomboimba kuitira kuti madzimai anoda kumboimba saka panoimba panoimba bebe ndiyo fanova wadaira tobva tatoita kanodzika connection zvekuti pazobva ku ceremony kunonanga ku reception fanova kutondijaira fakutobvunza saka muri wekupi kwemimi saka zvese zvandinozoita kumberuku you start to engage with the crowd first. Okay. And it's like, hey, at the moment you're not going to hand over a microphone, we to engage with the crowd first. Saka zvakanga zvisiri nyore kutoti tipinde mu muchi game it. Because chainzi tinofanda kuita ma bridal shower, ma kitchen party. Yeah. Toko tango perera. Because my groom kutu wa convince kuti a lady MC ago mira bamberi pevanhu takataka pamuchato. Izvozvo vairamba. But kana mwari vachida kuzongokusimudza
vanongokusimudza.
Savazongoita chi one event izvo chi one chandakazongopiwo from that day. Vanhu vakatanga kubelieve oh. Saka zvima milo zviriko kazvinotorova muchato. Saka from there takabva tatongoenda kumberi.
I love that word. Rarangu ndakutoritora rekuti mamilo. So MC Soko.
Yeah.
Now pane vanhu vakawanda vanofunga kuti MCing is an art form iri kuignore kakawanda stereki.
Yes.
Nematsanangurira matoita ipapo ndatoona kuti it's an art zvechokwadi.
Yes, yes, yes.
But pane kwamusiri kuonekwa kunzi muto miridzirwa vanhu vachipiwa ma awards. Tanga tine ma numbers musuno. Panga pa story na kana category yacho.
Yes.
Munozvionawo sei izvozvo?
Ah, pishoya nemvunzo wakanaka. Watinochema sema MCs, se Zimbabwe MCs. Takatombochitaura.
Ma mato ne
batorengwe. Yes, we, yes, good. Zimbabwe MCs Association, yes. Ah, tatotora tikatawa kombanaka. Tirikuenda, tirikundotaura zvichemo. Thank you so much with the question. You know kuti why muri kusiya MC pamanama? Nama yacho muri kuda MC kuti atungamirire nama.
Eh.
Why muri kusiya MC kuti ndiartist? Ini I don't know nofunga more than 50 events dzandaita nchita ma album launch. Ndakashandana na Enzo, vana Agatha Murudzwa, vana Baba Harare. Kuti vauye pa stage ndinda vataura. But kana mai kuda kunominate ma artist, ma kundisiya. Kuvire creative kuti tichataura kwako kuti uri kuenda pamberi pevanhu. Muimba ari kuya ari kusikofadza vanhu. At the same time ndobasa randiri kuita ini sa MC. Kuti vanhu vanzi muchato kunzi unzi ufai ndi MC.
Ndakatoona kuti pane mama concerts ekuti zopakaita MC anonatso fire ka. Panozoya artist anozoya panenge
zvinenge zvaibva, you get the sense. Saka tiri kuti isusu tirecognize yo. Muri kutisiya.
Aiwa hapana njimwe
chichemo. Chichemo chatiri kupa bhozi vanhu kadzi tinodzikisirwa, especially vanhu kadzi nema MC acho beat vechirume. I still remember last month ndakangofonerwa kwa murewa kwa Chief Mangwende kuchinzi kune birthday run ra chief ikoko ndikaenda and ndazo vanhu vapfumbuka huru vatanyatso pinda muzvinhu. Panongo muna akazosimuka yanga iri mbinga ye family kata mu group ndakuda kutaura choka di MC pazvakangonzi MC zvo stira then vanhu vakatanga kuti munhu mukadzi munhu mukadzi here haite, you get the sense.
Ndoko tichiri nanasi
so tazodaro vakazoreurura kunoti aiwa munhu kadzi munhu, you get the sense. Saka chatiri kunyanya kuchemera isusu manama isaiwa ma MCs
vakuru vakuru vacho ve National Arts Council vari pano vakataura ivo kuti vari kugedza kugadzirisa izvozvo but vari kuchemerawo kuti isusu tiite zvatinokwanisa kuita pache zvedu. Inimi nevamwe vanhu vese vanoita MCing vacho ivavo makabatana here zvekudaro zvekuti mungakwanise kuita maawards enyu mega?
Yes, please.
Takabatana
zvekutodaro zvekutodaro. Tine magrievances edu atinoda kutoisa sema MCs. You get the sense.
Ndapi mamwe magrievances
avo. Sevanhu vechikadzi, do you know zvandototaura kuti haugamuchirike? Hau gamchiri kwa se munu mkazi kuta haa munu mkazi waro. Tine mata mzuka wakawanda sa MC. Peshi.
Because kuti venti inake peshi tisu. Pamchato pana patore nezu ma cases je muri jiripo.
Titore ma wedding plan as well.
Kubataniza kuti wedding ye muni fami. Kwa
se munu funga kuti muka piwa category kuti muwana award jinga chinje jini.
Jino ita mzitite kachiru evani.
Even kuramba mchitideza panapa tichimbo taura nevanu waruda kuita my events. Tutotora nyeri simple chai chai. Nyeri simple. Yekuti ndiri MC ndirikuita event. Mwanano yakarova para nekukuku. Iwen bo Mike in bo Mike. Nditori pakati pebasa rangu. Mwana womuchati. Mwana womurungu. Ndiri kumberi kwevanhu. Unozvamisa sei? Kune vamwe tete vanga vari uko. Handisikuda hangu kutaura ma churches, alright. Let me say. Kune ma church ekuti uchisvika sa MC mufundisi vanenge vakamira kuda vari vo mapata key varida kuita zvese. Ini ndabhadharwa mari yebasa. Urudzo kuti MC tikumbira mic. But vanokanganwa kuti nhasi izuva remuchata risira mufundisi. Vakuita tingati chiko ma ethics a church. But nhasi izuva rapeshi na doni.
Doni na patient akaita ma meetings navo kuti tisvike muzvara na asiratiri. Vari kuda A B C and D. Kunouya mufundisi, kunouya youth leader, ndovari kuda kusukunditorera mic.
Saka kana zvaitika zvakadaro so, iwe uri pabasa pako uri kubhadharwa handiti.
Yes.
Munozvi manager sei zvakadaro so, kuti kuzi uri still fanira kufara nevanhu ka.
Yes.
Hausi kufanira kuita zvekutsamwa because next client yako iripo ipapa.
Anogona kunge vatori wo youth leader vachakati mufundisi vacho.
Munozvi handle
say situation yakadaro so. Alright, just a situation like that ka. Zvatinoita munhu unofanira kungoti sanike inini zvangu personally munhu akatoya achida kungoradzaradza kuti nezvo nezvo ndekadzungu dzungu. Zvandinoita ndinobva ndadedza bride out team kuti uye mudiri mutambi. Bride out team yakatonotamba ndakatonotora kuti tsano imbouya ipaside. Hani muri kuona chigame ichi? Inini nasi ndindiripo kana majera kuita ma events ekumusha kwenyu zvanasi ndindirichi on a good man takatomudza zviri soft zvekuti anonobva ipapo akatonogara ve basi saka that's how we manage vanhu vanenge vane kaudzungu so pamuchato boza vachaikwe ma prophets ka
sometimes you know what I normally do sometimes
no kongo pasaini kuna engineer kuti dzima
eh zvinokona kuti kuita
akadzima manje ka azvinyatsobude nikachinjika cho zvatinozoita kazhinjika cho kana ndikapiwa ingave event ye bridal ingave chii ndikaitisangana nemunhu akaita sai yeye ndinowanzoti zviri kutarwa na MC lolo simudza number my DJ. DJ achisimudza number ipapo. Ndineke kazhinji kacho ndinowanzotaura kuti ndinoda coordinator angave muzukuru ipapo. Ndakutotora muzukuru. Parikutamba vanhu paya paya muzukuru ndaita dambudziko. Ndina vatete vari papo varikuda kutaura. I think munogona kuenda kunotaura navo zvakasarudzika uye ndichava pamukana. Ndikatodaro ndatopedza ma sports and I will make sure kuti as time goes on ndava pa 2 minutes. Zokuti vasaenda vachiti chokwadi pamuchato wemuzukuru wangu bride ushawo yemuzukuru wangu ndakadi ndakashaya mashoko you get this unotofana kutoziya kuti ava ndiri kuva approach sei ndinotaura navo sei kana pachinge pari pa my events boss vanoya vakasiyana vanhu ivavo vanoya vasiyana uchitori MC unosikonzi pane vanhu vasina kudya uchitori pakati pekutaura unosikonzi pane vanhu vasina kudya uku but I reset department rangu ndakutotaura kuti it's okay ndinokumbirawo chief katara nditumirewo munhu mumwe chete ndakutomudza kuti pakati apo hapana kudyiwa ende pamwe pacho unozoti wasvika mune programu here zvonzi tinoita sei pamune mushito plana so at the same time tiri ma MC tiri ma event planners
and dzimwe nguva mutori ma director
mutori ma directors because you find out kuti ndiri ndichatsvaga kuti muchati bridal anoda nziyo dzakaita sei
achapinda rini
achapinda nguvai vekumhuri vari kuda nziyo dzakaita sei ndinozo communicate na DJ but atisi ku recognize
aiwa reza ndichimbidzire pamanama apa pamanama peshi ngatipinzwewo pamanama
imi mati mambotaura nawe here vacho veku National Arts Council kuti tioneyo
tichato tini zvoni because like taka register says doka nditika titori takabva tatopiwa ma certificates yekuradza kuti ta registered as Zimbabwe director of ceremony anditika saka manje ni zvatichazoita manje post kuona kuti chero taka register kudaro hatisi kudini hatisi ku recognize saka tichaenda ikoko kuma office zenama kuti tipino mukati gori naimi naimi
because we are the one to drive chino iyo nama ya muri kutaura munodi kuita pasina MC
hapana chinhu kuna kuitwa pasina MC
muri kuti kuita pasina
tukuda
MC ano fire pari kuya mimbi tukuda MC ano alright ma artist kwese muri kutiita alright ndinombobvunza a general question ma MCs tiri mukategori ipi muri kutiita chi kanti siri ma artist
Pose kana ma comedians achipiwa ma comedians vanongo yapepe kuti hindike hinde hi 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 vobva vabva
muna isteke 7 isteke
achipopedza tisoti kupiwa futi microphone eh saka we should be recognized
eh
chete
but imimi maka recognize kwa those zvenyu as MC Lolo congratulations on winning an award from the Zimbabwe wedding industry
thank you
so zvinobatsirei muri kushandisa sei pamba tochinje here pa card renyu kuti award win
Eh, eta ndochinja bese. Saka ndochinja dr. Award winning MC kuitira kuti zvifa zvanyatso kurema ka zvitoneke kuti tine zvino zvatiri kuita mukurarama wo.
So ningirini mabase nyo amunaita dzime nguva uri kushanda weekend. Weekend yese inopera kuti dhupa mwe kumba huko. Apa unenge uine vana mune mhuri. Muno manager sei zvese izvozvozvo. Muri kuzvigona sei?
Okay. Inini ntinotoshanda.
And I know kuti vakadzi vakanda tidi kubvunzwa question iyo because varume because kanari murume munomuka kashoma kuti ndifunge kumbvunza izvozvo but chokwadi chatisingakwanise kutiza ndechekuti vakadzi tine ma responsibilities.
You can say that again.
Nyangwe ukanzi uri president uri vice pane zvinhu chete zvaunofanira kuita mudzimba. Saka muri kuzvikwanisa sei?
In a nutshell, inina I'm a professional somebody. Don't only basarango.
Sure. So yeah, zvakawanda
exactly. Zvakawanda. Yeah. Ndichori ne basarango. I'm a refrigeration aircon technician. I'm a farmer, MC. You know, ndinoto zvimanager. Vana vangu vatozvijaira. Sometimes ndinogona kutomboti pama campaigns chayo chayo. Tegona kuti obuda nema campaigns. Ekuti kutozototi nhasi ndiri kwambura mbinda kubva muswe. When is the Thursday Friday? You get the sense. Ndiri koko. But ndiroto siya ndatonoti. Mbamango mune order yere. Daita A, B, C, D yere. Kupasarango kwa che koko. Dine off yere. Kana tichinge ndaita shaka. Aiso ndukuda ndukule. You know ti. Tinenge taka tsimbiru wabati. Tukuchaga kurarama. Ere chinu chandaka zoona. Above all. It's all about passion. Awite chinu usina passion. Izi ndikada kubvunza kuti peshi uri kuita mabasa mangano waita sei. Unogona kuti ndinofindira zvandiri kufindira izvo. But une passion. Une passion wakabvira kuti harapo
kuti kuona kuti vanhu vachibva vanofanira kuti ungozviona kuti
ndiwo. Vanofanira kuti ndinzwisisa kuti exactly. Especially kuzona murume anokutsigira. Anotoziva kuti amai vane passion yakati. I just want to thank Hungwe. Kuti vanhu vanonditendera.
Wow, Hungwe.
Vanoti sigira zvakanyanya kuti amai itai basa renyu because now yekunzi uri MC. MC yavane munhu anoimba. Bosi varikuimba kana varikuita MC. Vana vagamuchire ma female artist. Kare zvaitonzi wadane munhu anoimba. Kuretwa zvechijokuku. Kwazenge kwakazodeso. But it's
the same. Vana vachine mafungiro iwa.
Exactly.
Saka is I agree nezva mataura kuti zvinotanga mukuchinjwa kwe ma organization recognition kuti aiwa ritoriwo
chizvipa. That a brand kuti MC Sokostina. MC Lolo. It's your company that you're going to build. You cannot build that brand. Kana one who knows akuna mna noktora.
Abana mna noktora.
Remember kuti munhu anonyanya kutsvaga. Kana pari pamuchato. Anotsvaga MC. Ndi groom. You get the sense? Iwo kange kuti pamwe mukadzi anozoya sekuti machagani MC Zokostina ndakambonzwa kuti vakadai so unofanira kuzvibata
unofanira ku maintain a dignity
unofanira kuzvibata zvakanyanyisa
aiwa kune vaya vari kuchuna in just now this is backstage with me Patience Musa Monday Tuesdays oh forgive me Tuesdays munguva dzinodzi so in the studio with me I have MCs MC Lolo MC Sokostina chimbotaura nenyaya iyoyo yebasa ravo iroro rire MC. So let me know if you have any questions for the Mongo Tumira and you to our WhatsApp 0772-168045. Mashija Twins Association, thank you very much for tuning in. Also got a message from Adibaba Shepherd Katana Kanonama Pa Guruve Pa Chikokonya. Also got a message here from Joshua Mashed and Wawe Capes United. Josh. But Dari Koko say.
Yeah.
Also got a message from Hendrik Kayende Bamishi. Thank you so much for your message. Anzi, our female MCs are very good and Vani Moto Maringava Kombore.
Thank you so much.
Good to know that you are enjoying the show.
Okay.
So looking at the next generation, yema MCs, nema entertainers. Chicha munga va advise, va rutere, va not I think dineka something in him. Chicha munga de kuva uta.
Alright, before sangunda daira nguka mfunzo wa wataura peshi, ndineka jayaka dula utaura, tide bada kubakwe duka nukoda chikoro zokuti. Saka anoti kana tikangatea na kupraise giving day, ovati mama, andi nangu jera zokutamba tamba. Ovati mama imimi zikamai. Saka mutu nondoza kutikamai, oe, kutatuende kuchikoro ndo basa iroro.
Hey, right.
Saka unutuona kuti nisho basa iririne basa.
Yeah.
Nikuti mwana, iye pachaka nika chingo fill out. Mama, 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 kwa yako shikoro, You know, I'm here to know. But you find out to score a watch or go back to today's
okay. Asterix.
Ah, okay. You know, before my pindran, eco advisor, which did give a move, Rangangu Pamu Deve, Chikuru, Rudo Pindom, such as. Izo sova no hamane shamwari dzichiziya kuti muri ma MC apana madambudziko era munoita ne hamane shamwari pakuda ku MC rwa mahara muri kuzvigona sei koko kuti chimbobatsira vakatere.
All right, let me say this.
Munotaura nawo sei kuti imi ibasa rangu iri toi gatiite zvekubhadhara ramana
peshika regandichange ndichitaura ndichiti zvakaoma kutanga kugamuchirwa kumhuri yekwako. Even uchitanga vano
to haya umwe MC
vano gona kutombotsvaga umwe but inini excited kwangu I just want to thank vano vekumuri kwamai vangu the likes of Allen Manshona sekuru vangu ivavo vakanditsigira zvakanyanyisa so as time goes on unozoona kuti vano vakuti just like kuti vamwe vakatoncherera pana about ko popo atozosvika ku ZFM ko popo akutoita ma events you know so pane vamwe vanhu vanoti vachitoronga event yao vanogara vatotaura kuti anozotreta mameetings kuti pane muchato wemumuri zvobva zvanzi mari hadzisi kukwana at least kuna MC we are covered vanonga vachitaura iwo uripo
kwasina kana kutombotaura nekuti uri available here kana kuti uri kuda mari because
zvemari hazvitotaurwe nekuti tiri mumhuri saka titori covered. Azveza MC zvotito titori covered minus one problem because papa chito shota chi MC uyanga akati chivanozeta mariko ma MC kana kusatombobvunza you get the sense but avazivewo kuti ndopatiri kuraramira ndoparikubva ma fees ndoparikubva isusu you get the sense but I mean okamwe pavanozviita so sometimes vanogona kutondibhuka vanogona kutaura zuva ravoka indakatobhukwa just like kutina lolo tatichotaura lolo achitoti akatobhukwa muna December ini October November takatobhadharwa maafter because the sense ivo vavazoita event yavo inenge iri kumusi wa 24 July
vasina kutombotaura
vachiini ndakatopiwa mari kudhara yebasa
wanda nekuti hambooked. Inini mbuzi zvadoita bachi ididi ndakatoona pekutanga ndaenda machurch events andirika fanowanzoda kuitirwa mai mara saka ndavana ndedzo wachitungwidza pai zvakanzi tichakupai appreciation after the event ndapiwa kapresent kae ndasvika padhenda kanovhura present kuona mune ma anozichi macotton buds nematoothpick ini kudikitira kwese kwandaenda kuyakuya kupiwa matoothpick saka zvandakazomaster manje ndezvekuti ndakatozozviona
pemari special akanamatiro
ndakatozozviona kuti hamaids gates dzine kamwe kakujairira soka kuda kutoona kutini because mabhazi ekwa munhenzva ka akanoparadzwa nehama dzaikwira mubhazi meme yamahara ndozvinotoitika kwatiri ukada kutenzera veukama nevekuchechi vanotaura kuti tirewo mahara vasadina mahara
saka maakuzvigona sei mazuva ano maakuzvifambisa sei papapa
aiwa unongonyeba utambukuti kunyange usina ndokutopedza nyaya because kuti uchati refuse
kuvavo vanoti tozokupai token ye thanks
ini nango from the way tikonofunga ndakasvita ndichitanga ndisati
ndaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
confidence because unopinda uchida kuona kuti panduru kupinda apa vanhu varikundigamuchira sei. So ndaitoti akanari ma family gatherings amuruda kuita ma get together kana chi, I can do it for free. Kana ari ma seminars emadzimai, I can do it for free. So the more yaunoenda ikoko unotogena experience uchiona vanhu vachitotaura kuti aende magona ende mara, you know kuti unonove ne confidence. Then no matter what you want to change, that's master. That's for no cheat. I say, both going on contact. I appreciate because you took a indoor voice. I thank you so much.
Which no problem. Can I help you? Can I
go? Thank you. I want to put $100. Panemango masets, my place. Then you'll be like, change in that which master can adapt time for my presence. I die. Then from there, no matter what Tanga would be build a branch and go to sort of bridal shower, Maria Kati, wedding, canarma co events, can I change my artist. You know, ay, especially for my artist, because no one knows so run a
what if India and Dagata Mara, Ungor Mijadu, a great man? Do an Ango Itamahara and Gadmarwach and Ropa for the baby? Vapor. Otherwise, Vamwesa. Hey, Catipatera can also know Maraiwa. ini ndo kara angumba.
Izo zvacho zvekuita MC handiti zvine cost. Kana munhu ari kuti uite mahara, dress ra uri kupfeka
riri kuti. So you end up watozotaura kuti iye nowadays zvakunetsa peshe pakuti uri kuda ma colors ari pamuchato pako. Uri kuti chimuchato unoita mari. Aiwa sikana ndina $100. Busu iri kuita mari, dress riri kuita mari, musoro uri kuita mari, manails ende iwe uri kutoda kublinga nini. You get the sense. Saka ndikuti performance fee yangu imari hembe dzacho hadzikwanisa kutotenga anditi imimi makabvira gore rakapera muchiplana muchato wenyu imimi muri kundudza a month kana 2 months
apa vana vakazoti kuti event inakidze ndiwe
ndiwe muchikairi I'm the captain of the boat. Kana tikangobaiza inosinga. Saka vanakomana ka tirikukumbirawo, tirikukumbira taombera rushinjirwe Zimbabwe. Tinzwisisewo sema MCs. But tinocharge mari dzedu pai pai. Aimva kumva mamva manyanya kuno yesura. Muchibva mati zvakanaka kupa MC mari yari kuda. Unonyatsonzwa
chifara.
Unonyatsonzwa kuti pane mamwe ma events atinoita kuti unozopesera. Boss unongo wakanditi kusvikana 4.
Ine muchato wakareba kana.
Ndiko kuti tichaya nda kutaura tichamwari nda kuenda. Munhu anitanga kumudhura. But wanditi ni ndikate pa $10 ndite $5 pamwe vamwe vanozofara utozobva watopiwa ma token of appreciation wakubva wane ma extra $50 but vambe vashitaura kuti ha female artist haite saka be it female or a male MC tinokumbirawo nemweya wamwari tione yo kumanamba ndoshokora tafanda
aiwa kumanamba ndoko atiri kutoda
12 minutes to the hour 8 here on my station your station ZFM stereo and tichinawo ma MC Edu MC Lolo MC Sokostina
yes, please.
Thank you very much for all the message Bongai I know you're tuned in thank you so much also got a message here from Jerry Marimo a shareholder with ZFM apparently
wow
okay as yes patient It's Augustina, it's Lolo. Thank you very much for your message. Tendai Pabulawai Apo. Thank you so much. Anzi, love you, our MCs.
Thank you.
And then another message here says, Anzi Moreso, MC Lolo Teller, I love her. This Kingsley,
wow.
singing
wow.
from Zimbabwe.
I mean, hi, Kingsley.
He proposed John Mack, Granite Cider. Say hi to MC Lolo Ita Anzi, Sina Chiera. also got a message here says hey I enjoyed DJ Soko Stina Kumchato Kwem Kuma Wang
thank you so much
Tia says a big shout out to both the MCs and our energetic MCs and also got a message here says I am pained by the fact that our mothers have to only get okay alright I think that's for another show
alright
so okay Musati Maenda, really quick question yenda number vunza. Kune vari kuteerera vanoti ah chini chindingato chomanyo nacho. Ndo zvipi zvamunova advice. Chii chavangatange kuwork on. Chii chamuno advise kuti vaite vasambufa vakaita. Sekudzidza kwamakaita.
All right.
Ndinitange kuno.
All right.
Ini ndoda kutaura kuti nizvo number 1 you should not be a copycat. Just be original. Because once ukangono kopaka, watodini? Watorasika. Number 2, kana ndaita very good MC anditika regedza kutora ma jokes epa WhatsApp. Epa WhatsApp bosi anenge atotenderera kudhara. The moment yaucha watoneta now. The moment yoya ucha kreka ka joke ikako. You find out kuti hapana anoseka. Bosi vanhu vatodini? Vatojaira izvozvo. Number 3, never talk about politics kana uri MC. If you're an upcoming MC, kana kuti iwo ma MC agara aripo. Aufanire kutaura zvinhu zvisiri background. Just be a very good MC. Wakatoita direct a ceremony program yako unayo. Wakatoita hinde ka hinde. Chete.
Yeah, another thing you need to program your event. Take your time. Yes, kumba kana usati wane confidence. Enda pa glass unyatsozviona. Another thing is outlook appearance. Ine chekutaura chakanyanyisa. Then another thing, be loyal. Be punctual. Akuna chiri chinogo wase kuti mchato wanzi kutanga na 11
MC
12 o'clock asata ashika as long wango daro chete andifungi dzuri kuti ende zvinofamba you get the sense so ntunongodza vanga viva koma vangu vanina vangu vana tete anzvadzi kana uchiziya kuti roda kuita MC believe in yourself and tine group ratinototi munhu wese ane chido kwete kuti MC muhombe kana kuti chiti kuti uyai mu group iroro tinotori ne vamwe vanototi dzidzisawo vachita seti
tinoone vamwe
grooming of MCs and chichi chiti dzidziswawo takatodzidziswawo ne vamwe vanhu you get the sense
vanhu vambozviziva zvese izvozvo kuti
munotogroomwa muchitoita sei muchitoita sei sorry to mention this MC Mati regendwa mentione farafa ayo vanotidzidzisa I don't want to lie MC Mati vanotidzidzisa zvokuti now she is based kuchando but tinoita sekuti munhu anotori kumbare
tinoita semunhu anotori muno
my lesson every day and sometimes when we tinoita tori kumbasa then vanhu vanoti MC soko muri pa program tozvisikwidza kutozero kuti vataura chakati rega titoita zvinhu zvakadaro so ndirikuti wese ane chido chekuita MC
we have got a group riripo
tinaro zvekutorevesa zvekutodaro uyai mudzidze believe in yourself tanga nezvidiki izvozvo uchienda at the end of the day will be saying here we are takabvira kuchikoro machonyonyo kunjanja kwamupatsuku but izvozvi zvitatofana but you get the sense
ayo asikana tatandara tataura ayo thank you so much for coming
all right
ayo manatso tidza ngirini hunhu wenyu nekushika kwamashika in time
yes.
And madresa apo inini rega indifare kuti hamuna kuda kukuti kukutofarira inini kao kutofarira inini
especially kuna kagozi ndikuenda kuna patients musa kuna film ramaka actor I was very young kuna zvinhu chavaka
ati ndakati
munhu that's my role model and I was like oh my god ngari mune nyasha ndikuenda unosangana
What a conversation I've had tonight. We've dived deep into the realities of being a female MC in Zimbabwe, the triumphs, the struggles, the recognition, or lack thereof, and the drive to push the industry forward. And so, what about social media? Did you not follow my handles in UG?
MC Lolomtoko.
MC Sokostina. Popos Praga. Especially for TikTok. No, for no, nyanyira.
I want to talk to you again.
Thank you.
To everyone.
Push your pereka.
Thank you so much for tuning in and listening. You know, let's support the arts, amplify the voices of those shaping our culture, and demand better representation for our creatives. Because when we elevate the industry, we elevate our nation. And remember, backstage is where we uncover the stories behind the spotlight, and there's always more to tell. Until next time, keep dreaming, keep creating, keep pushing boundaries. And so thank you very much. I will be back on air on Sunday from 6 a.m. through to 10 a.m., so join me then. My name is Patience Musa. This is your evening. This is your day. This is your week. This is your month. This is your year. So claim it, take it, own it, rock it. And as I leave, I'm going to play for you a pane clip. And then you're going to put it up. Mire Munzwe, Mire
Munzwe. Okay.
Munzwe.
Hallelujah! Yeah. It's nice to be here. Rakanaka kuwa pano.
Nice to
meet you. Machaina no batara chita lititi ho singoreva izvokuti it's nice to be here. Before we go any further, I'll start by introducing myself. Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Lorraine Mutoko aka MC Lolo, and I'll be your host today. Can you give me a round of applause? Zona richashanda ndinoitwa GTC shingomire zvekuti general director of ceremony. Can you give me again a round of applause? And ndine vari kufara mchato yake yakamaoko. Mazano, we are living in a political season. Saka mukadai munotirovesa, mukadai munotirovesa, munodai tedzerai kanai. Beautiful. Muri kwa ganyiwa vari pano. Tawani rwenyasha.
Tawani.
Hamupo pamchato garai pasi. Tuone ve muri yekwa muchika varipi. Muchika muri papi. Ndiwo mufaro watinawo. Haiwa mufaro watinawo. Kikikikita hamupo pamchato garai vekuma chechi vari pano muri papi tikati vekuma chechi ka zvinonetsa nekuti umwe neumwe ane chechi yani. yake saka ndichembe kuchichi kwangu imimo famandidaya tina maikoro tina maikoro baika ndidaya nai tina maikoro tina maikoro maikoro tina maikoro tina maikoro beautiful chato wali kufara chete ha kwemana munoda kufara ndizvere ndikweke dide ine nei ha kwemana munoda kufara ndizvere he matambiro yedu kupiko ha tikukwira manera hatijada yone ndakaisimudza ngoma ina nai I'm going to demonstrate a few dances. In Jimbo, that you know, in the greater Sana Northern Africa, Kunova and a Peace Square, Kwamlenge Musiri. Can I tell you Northern Africa? Tino Tambisa, Mapendekete, Chete. Ayo, DJ, drop it like it's hot.
Well, it's a boom better, and it goes in. Well, it's a boom better, and let's get